manera kanaka muri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro kanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo gunyana 1 2019 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu kuchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri kuchirongwa chedu chanhasi.
Demonstrations will continue. Ere demo haritangira vana mari zvavo dzinguva iyoyo. It's an incremental process. Vamwe vanhu kuda instant coffee so they're walking the path. We must build the momentum.
Mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vanoudza vatsigiri vavo kuGrandview South kuti hapana kudududza pakuratidzira munyika.
Kuti hurumende iyo iti inoti offer 60%, it doesn't make sense at all because hatigona kuti tirambe tichizvina vanhu patichienda kubasa.
Vana chiremba muzvipatara zvehurumende vanoti vari kuzoenderera mberi nekuratidzira kunyange hazvo vari kutyisidzirwa nevanofungidzirwa kuti vasori.
Munoona kuzadzikisa kwakushatotiitira nyore pane kusazadzikisa nekuti mari yatatichashandisa pakuzadzikisa mutambo uyu yainokwanisa kuita shoma pane yatichazobhadhariswa nevaridzi vemutambo uyu
Zimbabwe yotarisana nezvirango zvakaomarara mushure mekunge chikwata chemadzimai chemamighty warriors charamba kutamba mumakwikwi emutambo wechipiri wemaolympics nezambia munational sports stadium nhasi iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa nhasi vaita musangano kuGlenview South uko kuri kuitwa sarudzo dzeby-election mushure mekushaya kwakaita amai vimbai Tsvangirai Java mutsaona yemumugwagwa. Zvuru nezvuru zvevanhu zvaungana pamusangano wanhasi uyu. Vachitaura pamusangano uyu, vaChamisa vati havasi kuzodududza shure panyaya yekuratidzira kunyange hazvo vati hurumende iri kuita zvehudusura nekuda kumisa kuratidzira kwavo.
Variga zvinozvo harichabvume kuti munhu anobvara because takaona kuti constitution haisi kuteedzerwa. Mapurisa haana power to ban a demonstration. No one has got the power to ban a constitution. No one has got the power to ban people from breathing. Saka isu takati ike zvinezvi tiri kuronga ikanoti tichipedza program you see imi basa renyu vataa kuda kuti muite ndokwatakananga mai kana manzwa kuti tati tiri kuda kuita action usabvunza nyaya dzakawanda teerera gwara rechi teerera gwara rechi teerera gwara rechi so we are very clear demonstrations are a constitutional right demonstrations will continue Ere demo haritangira vana mari zvavo dzinguva iyoyo. It's an incremental process. Vamwe vanhu muri kuda instant coffee, so they're walking the path. We must build the momentum.
Vashorawo bato reZANU PF nekwavanoti kuda kuedza kukanganisa musangano wavo wanhasi. VaChamisa vashorawo hurumende nekwainoti kusunga kwayakaita Ishe Felix Ndiweni vachiyambira kuti panoda kumira muswe panonyerekedza.
Nyika yakwidirwa nemweya werima. Rima yemagetsi asi rimawo rehurumende. Makaona mashure atakaitirwa ekuti hurumende inosvika hurumende inosunga chipo zvakapensera kuitwa 1903 kuna Mabonde kusunga chipo Ndiweni ukaona wakusunga madhisha imbiro mbiro dzokuoneka.
Vatiwo kusamira zvakanaka kwakaita zvinhu munyaya dzezveupfumi munongedzo wekuti gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakundikana. Vamwe vataura pamusangano uyu ndiva Obey Stole vanova mutungamiri wevechidiki muMDC Youth Assembly.
Hatizi kuzoshandura maitiro edu ekubata bumbe remutemo tichiti Munangagwa Mazigo. Pamusoro pokuenda kwa Munangagwa ZANU-PF Mazigo. Chiza baba chiza.
Vakawanda pamusangano uyu vafarirawo imwe nhengo yebato iri vaPaddington Japa Japa vachangoburiswa mujeri vachingamidzwa nemurongi wemabasa vaAmos Chibaya. Mutedzeri wasachigaro webato iri vaJob Scholar vataurawo pamusangano uyu vakati handichokwadi kuti mubato mavo mapindwa napongwe uye pane kunetsana pakati pavo navachamisa.
Vava kuda kubudisa zvinhu zvisina basa.
Vincent Tsvangirai avo vari kumirira MDC musarudzo idzi vataurawo zvishoma pamusangano uyu.
Vakomdenga. 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 Mazvano mudenga. Vanodzidza mafoka efosi nabata mudenga. Ezvoko. Pamusoro president, pamusoro leadership. Akanda dress kana president vatao. But ndakungo break a protocol nekuti ndababa emusha. Kwa
vamwe vari kukwidza musarudzo idzi ndiva Offered Muchui vari kumirira bato reZANU-PF avo vasina kukwanisa kunyatsotaura neStudio 7 sezvo vanga vashomeka izwi nekutsvaga rutsigiro.
Aiwa, ndiri kutambirwa nemufaro chaiwo. Ini ndakagara ndakatambirwa kare kase mugari wemugeniviyu. Ndine zvandakatomboita zvinobatika muwane mugeniviyu.
Studio 7 ichaedza kuita hurukuro navo zvakare. Studio 7 yakwanisa hayo kutaura nevamwe vari kupinda musarudzo idzi vakamirira bato relead vaEdwin Million. VaMillion vativo nhasi vanga vachifamba munzvimbo yeGlenview South vachitsvaga rutsigiro.
Taskero tichionawo vanhu tichifambawo tichitoma dot door campaigns nemaroad shows tichitsvaga rutsigiro kubva kune vanotipigira sanganisira vagari vemuGlenview kuri kunzvimbo kwandinogara tichisangana nevamwe vatinogarisana navo tichishiyana maideas maringe nematambudziko atinosangana navo sevagari vemuGlenview.
Vari kupinda musarudzo idzi vanosanganisirawo vaElas Sani veUANC, vaMaxo Kasema vakazvimirira, vaPhil Chamunorwa Ndengu vakazvimirira, vaPallington Pikele veUANC zvakare, amai Rosemary Nyamaedenga uye vaCrispin Rateiwa veZapu. Sarudzo idzi dziri kutarisirwa kuitwa nemusi wemugovera svondo rinouya. Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association kana kuti ZHDA ranyorera tsamba kuzvipatara zvehurumende richizivisa kuti ndodzo kurara zvakare ranyorera tsamba kuzvipatara zvehurumende richizivisa vakuru vakuru vezvipatara izvi kuti nhengo dzaro hadzichakwanisi kuenda kubasa kutanga nemusi waGunyana 3, 2019. Vana chiremba ava vanoti sangano reHealth Services Board riri kunonoka kugadzirisa nyaya yemioro yavo izvo zvava kupa kuti vatadze kuwana mari yekuendesa kumabasa. Vanotiwo mitengo yezvinhu yakwira zvekuti havachakwanise kurarama zvakanaka nemioro yavari kutambira. Pane mashoko ekutiwo vana chiremba ava vari kutyisidzirwa nevanofungidzirwa kuti vasori. Asi hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudzivirirwa kwemukati menyika vaKane Matema sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. vakafano bata chigaro chemutungamiri wezHDA Dr. Peter Magombei vaudzaro ichoto westudio 7 kuti vana chiremba havasikora mabasa asi kuti havana mari yekuti vaende kumabasa sezvo zvinhu zvakawanda zvakwira mutengo.
Muchidimbu tirikungoti mari ishoma. Takagara pasi nedare rebaitatati negotiation panel yeSingapore. Vakatipa ivo 60% yemasalaries vedu kuti ndoi zvichangouri mukukwidzwa kwemuhoro wedu. Asi isusu takaona zvisina kutiringana zvachose kuti tirambe tichienda kubasa sezvo mari yacho yange iri shoma.
Tiri kuona kuti tsamba yenyu yamatumira kuzvipatara yaendeswawo zvakare kuHealth Services Board. Pane zvamati manzwa here kubva kuHealth Services Board?
Pari zvino hatina mhinduro yatati tawana kubva kuHealth Services Board. Takamirira kuti tinzwe kuti vanoti chine zvazvo, asi kana vachinge vatadza kutipindura panguva iyo yatakatara hatingagone kuti tirambe tichienda kubasa.
Mungatsanangurira vateereri kuti zvii chaizvo zvamuri kutadza kuwirirana neHealth Services Board?
Isusu zvatiri kuda ndezvekuti muhoro wedu uenzaniswe neyatinoti iyo pachirungu the prevailing interbankcare. Asi isusu vatiri kushandira isu government the only offering 60% of our salaries. Saka musiyano wezvatiri kupiwa nezvatiri kuda wakakurisa, ndipo patiri kutanzwisisana ipapo.
Imi kuramwa kwamagita mabasa uku hamuoni here kuchizoomesera varwere vanenge vari muzvipatara?
Ndona ndingakubatai muromo mbijana. Machiremba havasi kuramwa basa. Asi like rightfully said, nguva yapfuura ndezvekuti were simply incapacitated, were pleading incapacitation to our government. And tiri kuti isusu kana mari ichinge yauya tinogona kuenda kubasa kunyange nhasi chaiyo.
Zvino hurumende zvairi kuti haina mari, imi muchitiwo hamusi kukwanisa kuenda kuzvipatara nokuti hamuna mari. Pachaitwa sei takatarisa dambudziko rakatarisana nevarwere muzvipatara?
Tinoimba kuti zveutano zvinhu zvinofarwa kuti zvitwitwe with the agent. They will soon come back to us to taura natunzo kuti tingawirirana pane zvii.
Chiremba, magara muchitaura nehurumende nenyaya dzemari idzodzidzi muchimbowirirana muchidzokera kubasa, rwendo rwuno manyorera vakuru vakuru vemuzvipatara kuti hamuchakwanisa kuenda kubasa nepamusana pekuti hamuna mari, dambudziko renyu ringaperesei?
Dambudziko redu the only solution ndezvekuti tiwedzere mari, nekuti tikada kutarisa mararamiro atakuita ikezvino everything zvakwira. Titarise iyo transport pachayo, iyo transport yanga iri kuita 50 cents ikezvino yakuita $5, handizvoti zvito 500% increment. Totarisa zvakare zvekudya zvedu zvawedzera nema 500, fuel yawedzera ne900%. Saka kuti hurumende iyoyiti inoti offer 60%, it doesn't make sense at all, because hatigone kuti tirambe tichizviraramisa tichienda kubasa.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vachitaura vari parunare muHarare naro ichoto weStudio 7.
We love y'all. Saverio. Yeah. It's a pressure. Now we're chifty. My Instagram. Yeah, bro. Ndapata mazita. Ndapata munu wese mazita. Doro tadira pazita pata variba zita pata kana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
Inini ndinoitwa Shintoman, aka Romeo Anthony the Dancer, Fada. Makaterera Studio 7.
Waya waya. Muza waya waya.
Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo chatinopakurirwa naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. nasi mchirongwa tinawa nesha mkoko ya rira awo vanuwe wari nyanji mnyadze mitambo nechirungu tinoti sports analyst tichange tichikurukura pamsoro pe mamiru rakaita mitambo munyika ewa mkoko ya rira ndiru mkamchira mchirongwa mkoma zurufamba
zurufamba makadi hiko tinoti kuvatereri makadi kwese kwa muri kwa kasi ya nasi zimbo za kasi ya nasi ya
aiwa history bond nechivi mbo chukutuwa tereri na awo wari kufara wa chukunzo wepa radio nasi mkoma
cha hizo nesuwe tinofara cha hizo kutitawana mkana kutitimbo taura onezo mitambo
right wa mkoko ya rira nemswe chishanu apura takaona minister anoyo tarisa nyati nwendra newe chidiki tika uye jemi tambo honorable Kirsty Coventry vanga wari mubulawayo vachitanga na newe chidiki vanita mabasa haka siyana siyana anoyendra na newe mitambo tika uye jemi music seye nyanji inotarisa nyati muno jitambira seizu kuti minister na oo wafu enda unenji mboza haka siyana siyana vachitanga na newe chidiki vanita mabasa anoyendra na ne position yao muurumende
izi chinche chalingati chino kuru zira ndinonzi wakufara kana chikona waripa zuzibuza pamsoro vachi zika pasi kutiba zoona zunoitika panezo mchambo panezo kuyimba kuyenge ne magario kana kuti nzibuza kutandara zatika tipa chirungu recreation minister Kirsty Coventry vaka wana mukana wakutiba zike pasi pasi vachino ona zunoitika pasi kutiba ze mea tingati first hand information inoitika pawanu wanita zunoitambo and tinoona kuti panzvimbo dzakawanda wanda vanoita nezvemitambo kazhinji kunyange nevanoita nezvekuimba vakagona kuti vawane mukana kuti vape zvichemo zvavo kuna minista nguva dzakawanda maministers kuti vanoziva zvinoitika navanoti mapermanent secretaries avo asi pana minister Coventry vakawana tingati first hand information kubva kuna vatambi nezvinovanetsa nezvavanoshumira kuti dai hurumende yavabatsira kuti vaite
nemaondero enyu kuvhakacha kwakaitwa namzvare Coventry kuvulawayo uko kungava chiratidziro here chekuti hurumende iri kuda kubatsira vechidiki vanoita mabasa
zvinogona kusiyana chingangodere dzimwe dzenguva zvina kaviri chokutanga chinyangodere chii chishuvo chaminister Kirsty Coventry semunhuwo akanga ari munhu anoita nezvekutamba zvemutambo aita zvekutwina chinongodere chii chishuvo chake minister chekuti hai ndoda kuti ndinoona zvinoitika kuvanhu pasinde nepesend information kuda ndigoisa zvakare zvandaona zvichemo zvavanhu kugovernment asiri pakupetsera pazvo govenment kuti vanhu vazoona kuti zvaitika hunge govenment yauya kana kuti yapa zvichemo kuvanhu nokuti zvichemo nguva dzakawanda zvinosvika kugovernment asi zvainozoita kushure kwekunge yaita zvichemo zvakati siyanei nokuti mukatarisa chero panguva yakapfuura apa pakambova na vamwe vaitombofambavo vachiuya kuzounzwa kuti zvinofamba sei kune zvemitambo izvi asi hatina kuzoona govenment ichizouyazve ichiti zvichemo zvinoti takazunzwa saka tichakubatsirai pana a b nasi
mungati hurumende yezimbabwe ine chivimbo chekubatsira vechidiki vanoita nezvemitambo here munyika
namaonero angu zviri pamuromo asi pakuita zvishoma nokuti tikati tidzokere shure kare kare munyika yezimbabwe muchaona kuti paa pane nzvimbo inezvemarecreational places asi macenders aya haachipo rubatsiro kuti vana vagone kuzobudirira pane zvino rushoma
aiwa takunzwa vamukoko yarira nguva ndiyo yadyanana taakusvika kumagume echirongwa tichipeta chirongwa tiudzeiwo maondero enyu ekuti chii chinofanirwa kuitwa nehurumende kuitira kuti tichengetedze talenti yedu muzimbabwe uyezve titange kusimudzira maleague edu munyika
hurumende inofanira kuti ibetsere kuti iise chatingati mari neinfrastructure munoona zvakaita south africa inobudira nekuti yakagona kuti ihoste maworld cup saka vakava nemastadiums nzvimbo dzokutambira dzakawanda asi isusu senyika chero afcon chaiwo hatingagoni tiibate hurumende ngaibatsa kuita infrastructure then tigoita mastructures anobvumira kuti vechidiki kubva vechidiki vagone kukura chero kubva muzvikoro chaimo vaita mainfrastructures anoita kuti muchikoro vana vedu vagare vatodzidza kutamba mutambo kutakuti infrastructure hatina kwatinoenda munyaya yeburiro yezvemutambo
aiwa takunzwa zvakanaka vamukoko yarira tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu nhasi
ndinotenda zvakare vahove kutida navo muchirongwa
nguva ndiyo yadyanana ngatisanganai padande mutande apo patwitter uyezve painstagram at bigmy3 bigmyke3 ndiyo username yangu kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tidzikurukure panapo pachirongwa chedu chevechidiki munokwanisa kundinyorera ipapo zvekare bigmy3 bigmyke3 patwitter nepainstagram Muri Zimbabwe, chosanga ene mswe chipiri, pachirongwa The Connection, chirongwa chedu, chewe chidiki. Anokoneka ene mfaro, ndidi wenyu Mike Hove, Muri Zimbabwe, bye bye!
Tinotenda zvikuru mukoma Mike iko zvino regai tichienda kuna Tanonoka Wande achitipa chimwe chirongwa chezvitendero icho nhasi ari kuita hurukuro na Reverend Dr. Isaac Mwase the University Baptist Church ako Baltimore, Maryland muno muAmerica.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipa simba.
Maneru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Kana zvinhu zvaoma tinowanzo kuti zvinoda munamato. Asi chii chinombonzi munamato? Nhasi tina mufundisi Isaac Mwase veBaptist Church kuBaltimore vatakumbira kuti vatiudzewo kuti chii chinonzi munamato.
Munamato kutaura nemusiki wedu inzira yokuvaka ukama uripo pakati pamusiki akatisika nesvisu zvisikwa zvavo. Munamato ndiyo nzira yatinayo yokuti tive tinochengetedza ukama watinawo namusiki wedu.
Sei kunamata kuchikosha?
Kunamata kunokosha sekukosha kunoita kukurukura kunoitwa kunofanira kuvepo kune vanhu vari neukama.
Munamato unogona kupindudza pfungwa dzaMwari here mufundisi Mwasi?
Ya mubvunzo iwoyo unogozha nokuda kwokuti zvinoenderana kuti tanzwisisa kushanda kwaMwari kuti Mwari vanoshanda nenzira ipi. Zvese zvinoitika muupenyu hwedu zvinozikanwa naMwari inatendi. Kana tichinamata hongu kana takuverenga Bhaibheri zvino tichiona vamwe vachinamata tinoona nguva dzokuti munhu anamata kuti chakati chakati chiitike Mwari vobva vaita sekukumbira kwaita iyeye anenge achinamata. Semufananidzo munoranga vaEriya achinamata kuti Mwari vasaunze mvura kuvaIsraeri, mvura ikarega kuuya ikarega kunaya. Eriya akanamata kuti mvura ichinaya, Mwari vakamupindura mvura ikanaya. Saka mune izvozvo munhu kana kati tinonamata Mwari vanoshandura pfungwa dzavo ndizvo zvavanenge vachireva kuti Mwari zvimwe vangu vatida kuita zvakati, tenzi vangu vatida kuita zvakati. Munhu anamata tenzi woita kuti zvanga zvichifanira kuitika zvishanduke. Minduro pamubvunzo wenyu wekuti pfungwa dzatenzi dzinoshanduka here, hongu.
Pane mutsauko here pakati pomunamato muchinyararire nemunamato munhu achishedzera?
Tenzi Jesu vachidzidzisa pamusoro pemunamato vanokurudzira kuti vanhu vasanamate vane pfungwa yokuti vanhu vave vanhu vakurudzira kuti uyu uyo ari kunamata munhu anonamata zvachose. Munamato wemazvo munamato unenge wakananga kuna tenzi. Munhu asingafunge kuti vanhu vanofungei pamusoro pazvo. Hazvinei kuti munamato waitika pasina vanhu kana kuti munamato waitwa pane vanhu. Chinokosha mamiriro emunhu ari kunamata.
Ko munhu asingaende kuchechi anogona kunamata akanzwikwa here?
Zvatinodzidza mushoko ndeyekuti kana munhu achida kuita ukama natenzi achaona kukosha kwokuti avanhu wadza nevamwe vatenzi.
Mwari anopindura minamato yese yese here?
Minduro yatenzi kana tanamata isusu iri pautatu. Anokwanisa kutenzi anokwanisa kuita zvatinenge takumbira. Ndonge takumbira izvozvo Mwari zvaanenge achida kuti tive tinokumbira. Minduro inokwanisa kuve kwete kana kuti minduro inokwanisa kuve ichimbomirai kana kuti pane zvimwe zvakasiyana nezvamuri kukumbira zvinenge zvichida kuitwa natenzi.
mfundisi mwase vanhu vakareka kunamata chii chinoitika
vanhu kana vakareka kunamata zvichaita kuti ukama hwavo natenzi uwe unofa zvakangofananawo neukama hwatinawo mudzimba nepaushamwari kana vanhu vane ushamwari vasingadyidzane ushamwari hunofa
tinotenda mufundisi Isaac Mwase veBaptist Church kuBaltimore vatereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero ini ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemuvharo
tinotenda Tanonoka nechikwata cheChristlike Choir chine kambo katinoshandisa iko zvino tombotarisa nhau dzemitambo Zimbabwe yatarisana nezvirango zvakaomarara munyaya dzenhabvu mushure menge chikwata chevamighty warriors charamba kutamba mutambo wechipiri wemakwikwi eolympics nezambia mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora nhau dzemitambo vamomoyo
blessing inini kutaura chokwadi ndarwadziwa chekutanga ndanyara zvinhu zvakadai dai vakaramba kunotamba vari kuzambia taiti pama zvino pamusha here ndanyara chaizvo handisatambozviona zvichiitika munhabvu yedu yemuno muzimbabwe
chii chiri kukonzera matambudziko akadai munyaya dzenhabvu idzi
matambudziko akadai blessing anokonzerwa neutungamiri husina kurongeka nhabvu iyi yaizikanwa kubva kudhara chaizvo kuti ichatambwa saka gadziriro yaifanira kuva yakaitwa kudhara chaizvo asi unoona zvinoita vatungamiri varipo iko zvino izvi kuzipa kwedu uku havasi kutungamira zvine mazvo havana kurongeka kusarongeka kwavo kwabudikidza nekutadza kuzadzikisa bhora ranga richitambirwa pano pamusha
tichitarisa kukundikana kwaita chikwata ichi kutamba zvinounzawo zvirango zvakaita sei kuzimbabwe
ndinodayira kuti tichapuwa zvirango zvakanyanyisa munoona kuzadzikisa kwakushatotiitira nyore pane kusazadzikisa nekuti mari yatatichashandisa pakuzadzikisa mutambo uyu inokwanisa kuita shoma pane yatichazobhadhariswa nevaridzi vemutambo uyu zvinoreva izvo kuti tarasikirwa zvisingamboiti uyezve tinogona kupuhwa mumwe mutongo wekuti togona kutombonzi iwo maolympic qualifier hatichatombomatambi pamwe somamwe makore zvinoreva izvo kuti pane vasikana vanga vachitamba mazuva anaya vanenge vatorasikirwawo nemukana wavanga vachawana dai vanga vatamba vakakwalifaya
chii chiri kupa kuti vamwe vemakambani vasadiwo kupinza mari dzavo muzvikwata zvezimbabwe zvenhabvu izvi
nyaya hombe inyaya yekuti mari padzinopinzwa kunhabvu kuzifa hadzizosviki dzichishandisiwa zvadzinofanira kunova dzichishandisiwa ndo nhau iri kuita kuti vane mari dzavo varambe vakabata mari dzavo ndofunga kana maa muchiteera nyaya dzanga dzichiitika izvozvi kune mari imwe yainzi yakatobva kufifa isiri kumbozivikanwa kunzi yakafamba sei yakabva muakaunti yezifa ikaenda kune dzimwe akaunti dzemamwe mamemba ikazodiika dii asi kana muchida kuona kuti vanhu vezifa havana kurongeka mukatarisa pakatambwa africa cup of nations apa mazuva apera aya vakaenda vese nemakansela 58 kuenda kuegypt kunoona bhora iroro mari yakashandisiwa ipapo yakawandisa zvokuti dai kuri kunzi vanhu vanga vakarongeka mari iyo yaikwana kungoshanda kuti mabhora aya atambwe zvakanaka saka hatikumbofara blessing
saka izvi zvinoreva kuti zambia inenge yopuwa zvibodzwa zvingani pamutambo usina kutambwa nezimbabwe
yakupuwa zvitatu kwazero yobva yabatanidza nezvishanu zvayakatirova kwayo zvoita 8 hatisati tambodyiwa nescoreline yakadaro kubva ndichizinzwawo hangu ini chero iro remadzimai irori
avo vanga vari vanoongorora nhau dzemitambo vamomoyo vachitaura vari parunare muHarare hatinokwanisa kubata mutungamiri wezifa vafilton kamambo sezvo vati vanga vari musangano asi tichaedza kuvabata asi pamutambo yekaso premier soccer league yatambwa nhasi highlanders 0 mushowani 0 manika diamonds 2 wange 1 chapungu 0 triangle 0 black rhinos 1 harare city 0 sezvo nguva yedu yapera kuteerera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vanoti hapana kudududza pakuratidzira munyika. Vanachiremba vanoti vari kuzoenderera mberi nekuramwa mabasa, kunyange hazvo vamwe vavo vari kuti vari kutyisidzirwa nevanofungidzirwa kuti vasori. Zimbabwe yotarisana nezvirango zvakaomarara mushure mhengo yechikwata chemadzimai chemaMighty Warriors charamba kutamba neZambia mutambo wemaOlympics nenyaya dzekunetsana nemari neZifa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndini Blessing Zulu, ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soko isika.